chekutanga tofana rwisa kuti state of the economy address yavachapa Biden ndeyekupedzisira pamberi pemaelection. Saka tisi kunyanya tarisira zvakawanda nekuti munhu asara nemwedzi mishoma pamberi pemaelection. Saka pana zvakawanda zvaanokwanisa kuita zvomweno pamberi pemaelection apa. I think tichaona nemazuva anotevera simba ravo nefocus yavo inenge yashifta mumwedzi inotevera kunorwisa maelection.
Vamanduna, makatarisira kunzwei mumashoko ava Biden?
Isusu tinhu ndatava takatarisira zvikuru inyaya yeikonomi neinflation. Inflation ine maprice ari kuratidza nharo. Tiri kutarisira nyaya yehousing nemainterest rates kuti anokwanisa here kudzika maprice nemarates adzike kuti vanokwanisa kutenga dzimba. Nyaya inenge yaratidza nharo. Tiri kutarisira kunyaya yeclimate kuti chii chingaitiwe kuti tiwedzere kuendera mberi mushure mekusangana kwakaita hurumende yeAmerica nedzimwe nyika kuCOP 28 kuti tive tichiimplimenta zvatee takabvumirana ikoko. Tee titarisirawo nyaya yezvikwereti zvevana vekuchikoro, mafees. VaBiden vanga vachiedza kuti vaone kuti vanhu vanga vabvisirwe sei zvikwereti zvavo. Saka inyaya iri kudikanwa zvikuru nevanhu kuti vatapudze zvikwereti zvavo zvechikoro nemaschool fees.
Nyaya dziri kunyanya kunetsa ndedzipi vamanduna?
Pane nyaya nhatu dziri kunetsa zvikuru. Nyaya yekubhodha kuti kuri kuya vanhu zvisiri pamutemo kubva kune dzimwe nyika, especially kubhodha rekumexico. Nyaya inenge yavakunda vaBiden, saka ichanetsa pasarudzo. Saka tiye tichitarisira kuti kunzwa kuti vachati chii pakugadzirisa nyaya yekubhodha iyi. Paita nyaya yekuukraine nehondo yekuukraine inenge isiri kuratidza kuti ichapera rini. And pari kunetsa kuti pabude mari kunobatsira vanhu vekuukraine kuti varwise hondo iyi. Saka tee takatarisira kuti vari kutaura here kuti pane plan yekupedza hondo iyi kana kuti tiri kungoendera mberi ngoma ndiyo ndiyo. Chekupedzisira ndingati inyaya yekuIsrael neGaza yanetsa zvikuru mumwedzi yapfuura iyi. Vanhu vanenge vakatarisira kuti chii chatiri kuita ivo vaBiden kuti vakwanise kuitisa ceasefire nekuti hondo yekuGaza ipere. Vanhu vekuGaza vabatsirikane kurebuilda nekuvaka futi dzimba dzavo dzakapwanyiwa pakubhombewa kwaitiwa.
Nyaya yezveupfumi yakamira sei?
Vanhu vanofanira kurangarira nyaya yeikonomi zvikuru nekuti hongu ikonomi vamwe vangati iri nani kupfuura zvaainge iri nguva yecovid. Asi vanhu vari kurwadziwa mudzimba umu nekudhura kwaita mutengo wezvinhu. Vanhu vanga vada kutenga dzimba vari kuchema kuti dzimba dziri kudhura, maretsa akakwira kumabhanga kana kuda unokwereta mari. Ende iwo mabasa ariko, vanhu vari kuti mari dzacho dziri kupiwa ishoma. Vanhu saka havasi kwanisa kusevha, vanhu vari kugara yatinoti hand to mouth kubva mwedzi nemwedzi. Saka ikonomi kwandiri ndo chinhu chikuru choda kutarisiwa. Nekuforeign policy uku kunde kumwe kunyaya dzatataura dzekuGaza, dzekuUkraine uye nekurwisana kwavari kuita nechina. Tiri kuona kuchibudiswa mitemo yakawanda inodhila nechina. Saka ndo nyaya dzandingati takatarisira nenyaya yezvikwereti zvevana vechikoro.
Sokuona kwenyu vamanduna, ndezvipi zvikuru zvinofanirwa kuti zvitaurwe navaBiden?
Zvavanofanira kutaura ndezvekuti vachagadzirisa sei kubhodha, vachagadzirisa sei ikonomi kuti marates neinflation zvidzike, vachaisa sei nyaya yeinfrastructure panguva shoma yasara hatisi kuona dzimba dzichivakwa nerate inodikanwa kuti vanhu vakwanisa kutenga dzimba. Vanofanira kutaura kuti nyaya yemaschool fees vachadinawo. Vanga vane plani yekuti vanhu vakwanise kuenda kumacommunity college zvemahara haina kubudirira saka vanotaura kuti vachadii nenyaya iyoyi. Vanofanira kutaura futi nenyaya yezvombo. Nyaya yagara kwenguva yakareba ichishaya kuti ingagadziriswe sei kuti pave nemutemo inoregulata kutenga nekushandisa zvombo kuti vanhu vatidzikisire kurayiwa kuri kuitwa vanhu nezvombo. Saka ndo dzimwe nyaya dzatichida kunzwa kuti vataure pamusoro padzo.
Vamanduna, muchidimbu ndezvipi zvamunoda kuti vatereri vazive zvine chekuita nenyaya iyi?
Ndingaguma nekuti kuyeuchidza vanhu kuti ndo statement yekupedzisira ichataura vaBiden vasati vaenda kumaelections. Saka tinyanyotarisira zvakawanda zvavangakwanisa kuita semunhu akuenda kusarudzo mumwedzi inotevera. Saka tinge tichitarisawo hedu kuti vakapawo mastatements paeconomy pamwe zvingabatsira nepachidiki, asi chikuru tiri kuhwisisa kuti munhu ari kuenda hake kumaelection. Saka hapana zvakawanda zvatichifungidzira kuti zvingachinje between nhasi nenguva yatoita kusarudzo. Chikuru munhu achakunda pasarudzo ndiye vatiri kutarisira kuti kana ariwo vaBiden kana vaTrump ndo vanenge vakumhanya nebhora mumwedzi inotevera.